Ongororo yaitwa neStudio 7 mudhorobha reFrancis Town muBotswana yaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika iyi zvinotarisira nechivimbo chikuru kuti kumutsidzirwa kweushamwari hweZimbabwe neBotswana kuchagadzirisa zvinetswa zvavari kusangana nazvo. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chekuwandudza ushamwari hwadzo kubva muJoint Commission kuti huwe biNational Commission muchirongwa chichaita kuti vatungamiriri venyika mbiri idzi vasangane gore negore vachizeya zvinetswa zvinosanganisira nyaya dzezveupfumi nezvepatongerwo yenyika. Chiitiko ichi chakaitika nemugovera musvondo rakapera mudhorobha guru reVindhoek kumuNamibia, uko kwakanga kwakabatirwa musangano weSouthern African Development Community SADC wechimakumi matatu nerusere. Mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa navamukwetsi Masisi veBotswana vakafakaza kusainirana uku. Vachitaura neStudio 7 chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRomeo Govea vati vanoshuvira kuti chibvumirano ichi chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana munyaya dzemapepa.
Kazhinji inoita kuti vanoita border jumping hakusi kuti havana mapassports. They have passports, but mitemo inoiswa pamovement yevanhu manje ikai inoita kuti munhu aite zvaasingadi because ada upenyu. Mapassports vanoiswa nawo, ukatunza mapassport vanobudisa, but haisi mazuva because wane nguva chilimita vanhu madays avo. Saka dai vakwanisa kuti vaite sei, vaite mapemits aiitwa vanhu vapiwa mapemits, anokwanisa kuaplya opiwa permit yakuva kuti ovhisa about 3.5 yobva yanzi rejected. You have wasted money. Wait up here 1,000. You rejected. Wait up to appeal from the minister. Rejected. Well, you have wasted almost like the name was almost 12,000. Just to do that. Applying, appealing to the national board until the minister. They have left in Zai Nagu to say, but you could go back home. Once I die, right out to say, Papa, my minister, and this is an apam temo, we immigration. Kashinji.
Easy. Zvatsinirwawo nemuzvare Cynthia Gotora.
Shuviro yangu yanga iri kuti devakwanisa kugadzirisa panyaya yemapemits kuti at least if somebody applies for a permit vamupe than kuti vareject vachiselect out no isitongopa mapemits vanoita izviri basa rematswana chete hati employ maforeigners pabasa rakadai.
Kunze kwenyaya yemapepa vamwe vari kuchema-chema nenyaya dzezvipfuyo. Muzvaremo Blessing Garai vanoti mamwe matanho anotorwa neBotswana muurongo hwayo hwekurwisa chirwere cheFoot and Mouth Disease FMD akaipira vagari vePlumtree.
Zvekuuraya handioni zvichiite zviri nani kuti vave nesolution yekuti mombe dzacho kana dzauya dzinenge dzacrosa dzacho dzoiswawo panzvimba dzee dziri dzorapwa dzionekwa kuti hadzina any chirwere then dzozoenda kumafarms.
Mombe dzevarimi veZimbabwe dzinorasikira muBotswana dzinopfurwa nemapurisa pamwe nevashandi vebazi rezvekurima venyika iyi. Vatomusinyoro vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo mukugadzirisa nyaya dzekugara nekushanda kwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana.
Isi toshiro kuti pave netidzokere pazvinhu zvanga zviri kudhara, where we used to be living tiri mabrothers tichinyika tichiwirirana kuti wanawo kuti vakanhawanda vanofarira kuenda kupi kuZimbabweo vachivhizita vachitengawo sematengero avaiita kudhara. Maindastry anga agara ariko nevanhu vekunoku vachiuyawo vane freedom yekuita se yekutenga kwete zvekuswera vanhu vachitanga kufill out no vanhu vengu avatibate zvakanaka because marelationship anga agara arichi aripo kudhara. Nyika dzaiwirirana zvinhu zvaasina kana problem.
Kunze kweBotswana, Zimbabwe ine chibvumirano cheBiNational Commission neSouth Africa icho chayakasaina mugore ra2016. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.